Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu gumiguru 26/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzinda weAmerica muSouth Africa uri kuyambira kuti une umbowo hwekuti pane vamwe vanopfurikidza mwero vari kuronga kurwisa nzvimbo yeSandton Johannesburg muSouth Africa mukupera kwevhiki rino.
No matter our portfolios in future, let us remain unflinching.
Tinofanira kuramba takazvipira nekuramba takamira nemufangano zvisinei nezvigaro zvatichapiwa.
Bato reZANU PF rotanga Congress yaro nhasi mutungamiri waro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasina ari kuvakwikwidza pakutungamira bato iri. VaMnangagwa vakurudzirawo kubatana mubato ravo.
Mutemo wakaita sePVO Act mutemo watinoziva kuti uri kudzikizwa kuti vavharise ma NGOs ari muZimbabwe ayo agara achibatsira vanhu panguva yakareba.
Sangano rinongorora nyaya dzezvekutevedzwa kwemitemo nenyika dzepasi rino reWorld Justice Project rinoti Zimbabwe iri pakati penyika dzepasi rino dzinotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weAmerica muSouth Africa uri kuyambira kuti une umbowo hwekuti pane vamwe vanopfurikidza mwero vari kuronga kurwisa nzvimbo yeSandton Johannesburg muSouth Africa. Muzinda uyu wakurudzira zvarwa zveAmerica kuti zvisaende pamagungano kubva musi wa29 kusvika musi wa30 mwedzi uno kunova kupera kwevhiki rino. Vachitaura nenhepfenyuro yeSABC News gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaMondli Gugubele vati havana umbowo hwavapiwa hwakati tsvikiti asi vatiwo vanochengetedza nyika vatanga kuferefeta nyaya iyi. Bato reZANU PF nhasi ratanga musangano waro weCongress yechinomwe. Mutungamiri webato iri arizve mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira vakuru vakuru mubato iri kuti varambe vakamira nemusangano zvisinei nekuti vashaya zvigaro sezvo pari kusarudzwa vatungamiri vatsva paCongress iyi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura musangano wePolitbureau nhasi, vaMnangagwa vatenda nhengo dzegungano iri vakadzikurudzira kuti dzirambe dzakamira nebato.
No matter our portfolios in future, let us remain unflinching.
Tinofanira kuramba takazvipira nekuramba takamira nemufangano zvisinei nezvigaro zvatichapiwa mune ramangwana. Izvi tinozviita tichiziva kuti mubato redu vatungamiriri vanoshandira vanhu.
Musangano wanhasi uchatambira gwaro reCentral Committee richaturwa paCongress pamwe nekutambira zvakabuda musarudzo dzeCentral Committee masvondo maviri apfuura. VaMnangagwa vati kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabyelection dzakaitwa kunzvimbo dzakaita seInsiza neMatobo mukupera kwesvondo kunoratidza kuti ZANU PF ichakunda zvine musindo musarudzo dza2023. Mutevedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti kuInsiza neMatovo kwakashandiswa mhirizhonga uye izvi hazvisi kuzoitika musarudzo dzegore rinouya.
Asi kwa tine nda kusatuko za 2023 nika yese tinegeta ita diplo number one tinegeta diplo ya mapisa ambasadas atisha gumi zendiri yonga nyegu chizilwa nyeguru wakwela munu weka anweta meri yonga tinobata tuende za kumapurisa so that mtemo wite teki kos number two tino gatanya ya kutu mnika muno muno kana wita maripomi ino neka zichipisa asi muno kana wita
vamna nga kubawati o kuparu wakwe sanga nore teachers for economic development kuno fanira wakubatisira zanu pia kutagarutsi giro uye wazinu fanira kituwa kunevamu vashandi varimu mapazi ya kasi ya nasiana patove ni mamu masangano wakaita se pastors for ED, young women for ED, health workers for ED, ni mamu indi for ED. Vamunangagwa vatenda wanyika zemu sadik ni African Union ne kukurudzira kubiswa kwejura ngo javati jakatemirwa Zimbabwe.
Many various stakeholders, such as religious organizations, students, the media, and the various economic clusters, for their unequivocal calls for the removal of the illegal sanctions imposed on our country.
Ndinoti davese kusanganisira vedzisondo, vadzidzi, nevemabhizimusi, avo vakatibatsira pakukurudzira kuti zvirango zviri kunze kwemutemo vakatemerwa zvidziswe.
Asi vakatemera zvirango izvi vanoti hazvina kutemerwa nyika asi vatungamiriri vehurumende vavanopomera mhosva yekutonga nedemo. Vamunangagwa vanotarisirwa kudoma nhengo itsva dzedare repolitburo pacongress iyi iri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuumba upfumi hweZimbabwe pasina anosarira kumashure. Kana kuti building a prosperous Zimbabwe, leaving no one and no place behind. Vamunangagwa havasi kutarisira kukwidzwa pachigaro chekutungamirira bato iri uye kuti vapinde musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya vakarimirira. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo wenyika vakazvimirira vaJoel Mukusha vaudza Studio 7 kuti kudoma kwavamunangagwa nematunhu ese munyika kunoratidza kuti utungamiri hwavo hunofarirwa mubato ravo.
Saka maprovinsi ese emuno muZimbabwe akati tinomira neni purezidhendi ndimunomirira pati. Saka ndoo kutosharwa kwavaitoitwa ikoko hazvirevi kuti havasi kupipidzwa. Pakatoshayiwa unovapipidza nekuti maprovinsi ese anenge akatogara atotenda kuti ndiyo vatinavo vozondozadzisazve.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti ZANU PF inogona kukundwa musarudzo dza 2023 kana pakasaitwa mirishonga.
Chavari kutaura ndechekuti 2023 election vanoda kuita musindo. Bati mukatarira maelection wai kubuda kwaakaita akapera svondo rapera yemunanamato victory yavo yekumusha yanga yari nharo. Kana victory yekaita as narrow as it was cause yama victory anenge achibuda munana Harare munana Danga Mvura munana Mpare munana Budiriro ane high difference vanodyiwa mileage na chamisa.
Congress iyi iri kuitwa muHarare uye iri kuenderera mberi mangwana pachiitwa musangano we Central Committee uye ichapera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano rinoona nezvekutevedzerwa kwemitemo nenyika dzepasi rino reWorld Justice Project rinoti Zimbabwe iri pakati penyika dzepasi rino dzinotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Zimbabwe yakaiswa pachidano chezana nemakumi maviri nemana kana kuti 124 panyika zana nemakumi mana kana kuti 140 dzakaongororwa. Munyika dzemuAfrica, Zimbabwe yakaiswa pachidano chechimakumi maviri nesere kana kuti 28 panyika makumi matatu neina kana kuti 34. Sangano iri rinotarisa nyaya dzeuori, kutongwa kwenyaya mumatare, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanogara vachitaura paStudio 7 vachiramba kuti nyika haisi kutevedzera mutemo. Vanoti zvekuti nyika iri kutyora mutemo zvinotaurwa nemasangano akazvimirira oga nenyika dzekunze nechinangwa chekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi Chabacha agweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Gwaro reWorld Justice Project iri ndona senge rabuditsa chaizvo chaizvo zviri kuitika muZimbabwe. The World Justice Project isangano rinoongorora yavanoti fairness, rule of law nematinadzimba equal rights nejustice munyika dzakasiyana-siyana. Izvi zvinhu zvatikuona muZimbabwe zvisiri kunyanyo kubatwa zvakanaka nehurumende.
Mungapa muenzaniso here ipapo vamasiti?
Sezvatingoona kuti munguva yapfuura iyi vanhu vakawanda vanga vachisungirwa nyaya yokudemonstrata inova iyo inoenderana neinganzi democracy kana kuti rule of law. Tinoona zvekare kuti pane zvimwe zvinhu zvisiri kunyatsokuitwa kunyanya-nyanya kusungwa kwevanhu vari kupara vari kutyora kodzero dzevanhu. Tinoziva kuti muna 2018 kune vanhu vakapfurwa nemasoja vakafa. Iko zvino tine nyaya dzana itai dzamara dzichiringoramba dzichingoendera mberi dzingazikamu kuti dziri kufamba sei nenyaya dzana More Blessing Alley dzatakaona dzichiitika mupfuura yapfuura. Ende tikuona zvekare kuti ingava inganzi freedom of expression inoenderana nezvaunga zvinoongorora sangano iri zvinhu zvisiri kuitika muZimbabwe.
Sei muchidaro?
Kugoko takaona vanhu vechikuru vachirohwa. Takaona zvekare vamwe vachirohwa munguva yapfuura last week ipapa kumatevelelen.
Asika hurumende iri kuti iri kubvisa mitemo inonzi inodzvingirira vanhu ichivandudzawo ichiisa mumwe mitemo mitsva.
Hurumende inogona kuva ichiisa mutemo yairi kudzika, but mutemo wakaita sePVO Act mutemo watinoziva kuti uri kudzikiswa kuti vavharise masangano NGOs ari muZimbabwe ayo agara achibatsira vanhu panguva yakareba.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari muTexas muno muAmerica. Hurumende nhasi yakurudzira vatori venhau kuti vaongororwe gomarara repazamu ichiti izvo zvinobatsirawo kuti vanyore nezvenyaya yechirwere ichi zvine udzamu. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Bazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko rabatana nemakambani anoita zveutano akaita sePremier Service Medical Aid Society kana kuti PISMAS pamwe neMedpoint mukudzidzisa pamwe nekuongorora chirwere chegomarara kuvatori venhau. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mushangwa vati hurumende inokoshesa zvikuru utano hwakanaka munyika.
Basa redu nderekupa vanhu ruzivo kunyanya ruzivo rwekutarisa kuti vagare vari vatano.
Vachitaurawo mushure mekuongororwa gomarara nemazamu, mutevedzeri wavo vakainesi paradza vakurudzirawo vanhurume kuti vaongororwe gomarara iri sezvo risingangobate madzimai chete.
Varume vese vari kunze uko endai munoscreenwawo muonekwe kuti hamuna here chirwere ichi, nekuti chirwere ichi hachisi chevakadzi chete asi kuvarumewo chiriko futi.
Mumwe wevaongororwa ndiBridget Madzimure anoshanda kuZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC uyo atafara zvakanyanya nekuwana mukana wokuongororwa pachena.
Aiwa, zvinhu zvinonakidza zvikuru nekuti mukana uyu unonetsa kuti uwane mukana wacho wakadai pamwe pacho pazvinoita wakabatsira nemabasa.
Amai Priska Chireka Maguranyanga ndeumwe wakambobatwa negomarara rezamu muna 2018.
Handi nyore kupuwa diagnosis yo ye breast cancer asi chandirikukurudzira kumadzimai ndechekuti ziva nhengo dzemiri dzako, cheka mazamu ako, wakaona kana kanhu kanenge izvako saka ignore uchiti kabundu kana kuti imvura kana kuti chii, enda kunana chiremba unonotariswa.
Nyanzvi mune zvekuongorora zvirwere zvemagomarara valaimen Kumbula vanoshanda neMedpoint vati zvakakosha kuti vanhu vaongororwe vachiti vazhinji vari kuzobatwa gomarara radzikamidzi.
Zvakakosha kuti vanhu vaongororwe nekukasira sezvo munhu akakurumidza kuongororwa zvikaonekwa kuti pane zviripo zvinoenderana negomarara zvinobva zvavanyore kuti munhu yabatsirikane uye kurapika. vaya vanozononoka zvino zvonge zvava zvakaoma kuti munhu uyo arapike. Asi sekuti kana iri gomarara remazamu zamu racho rinogona kubviswa kwekutanga, asi kana chirwere chapararira iro gomarara iri zvinenge zvava kuzonetsa manje.
Vakumbula vatiwo vanhu vanogona kuzviongorora vega kuburikidza neku
chokutanga kungozviongorora madzimai vanenge vachizviongorora vega apo pavanenge vangonzwa kuti pane kakuomarara kana kabundu kavanonzwa muzamu, kana even vana baba, nyangwe vana baba vanogona kubetsedzera mukuongorora umu kuti pavanongonzwa kabundu kanga kasimboripo vobva vamhanya kune vana chiremba.
Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi mune zveutano, uye vaimbo vagurukota rezveutano vaHenry Madzorera vawedzerawo vachiti
pamwedzi pamwedzi mudzimai ngaazvamaniche mazamu ake aitsvaga mabundu nezvimwe zvese zvinogona kunge zvichichinja mazamu ake, pangave paskini, pangave pamunyatso, pangave papi. Nonzoriro rokuibata ichangotanga isati yapararira, nokuti inorapika zvakanaka kana ichangotanga. Zvakakwana tichidya kudya kwakanaka, kune mavegetable nemafruitsu. Nyaya yedoro, doro rinokanganisa nyangwe mazamu chaiwo. Nyaya yefodya, fodya inokonzera kensa yenhengo dzese dzemuviri, ngatiavoidi fodya.
Gomarara rezamu ndiro rinonzi rinotevera gomarara remuromo wechibereko mukuraya madzimai munyika. Mwedzi waGumiguru ndiwo unocherechedzwa chirwere chegomarara remazamu gore negore. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndine Rutendo Mawere.
Zvichitevera kunyuka kwechirwere chemheta makumbo kune dzimwe nyika dzekuchamembe kweAfrica, Zimbabwe nhasi yaparura urongwa hwekupa vana nhomba yechirwere ichi, kana kuti polio, kana kuti National Polio Vaccination Campaign. Chirongwa ichi chiri kutanga zviri pamutemo mangwana chopera musi wa 30 mwedzi uno. Chinangwa chebazi rezveutano ndechekupa vana zvikamu makumi mapfumbamwe nemashanu kubva muzana, kana kuti 95% pavana mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nematanhatu nemazana masere, kana kuti 2,556,800 vari pasi pemakore mashanu. Nungurai Jena anotipanya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi muHarare nhasi, mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vaudza vatori venhau kuti chirongwa ichi chiri kuitwa pachiitwa mushandira pamwe nenyika dzinoti Zambia, Tanzania, Malawi neMozambique. Chirwere chepolio chakabata vana kuMalawi nekuMozambique. Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vane chivimbo chekuti vachapa vana vakawanda nhomba iyi sezvo vari kufamba mudzimba.
Tichaitikawo atinoti pahealth facility, zvipatara zviri padhuze navo, zvikoro, atingati pamaketi, machechi, mabasi station.
Vamujiri vanoti vachapa mushonga kunyange kune vana vakambopiwa sezvo dzokororo iri nesimba.
Kunyange zvazvo akabhika akabayiwa, asi tiri kungoti mwana wese anofanira kunge achibayiwa. Muchirungu yatingati for increased protection.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Parvenyatwa vanoti nyaya yenhomba yekudzivirira mheta makumbo inofanirwa kushambadzirwa zvakakwana nyika yose kuti pasawanikwe mwana anotadza kupiwa mushonga.
Zvatinokurudzira ndezvekuti hurumende nemamwe maorganizations akawanda vatira vaite programu yekuisa awareness, kuzivisa vanhu njodzi dzekusabayisa vana kana kusapa vana polio vaccine. Izvozvo zviri very very important kuti vanhu vazive kuti kune programu yakadaro number one, and kune programu iyoyo ndaine basa hombe yekuti vanhu vana vadiki vedu senyika dzenge dzakunda polio hatisi kuda kuti idzoke yakasimba zvakare muno. Saka awareness iri very important.
Izvi zvatsigirwa nemumwe chiremba uye vari mumiriri wechinhoi mudare reparamende Dr. Peter Matarutse.
Vanhu vachiita makambeni ari akasimba especially kumaitizuku ende kutoita mass mobilization tanga nekuzvikoro vamwe kutoita madoti do vachibaya
sezvo chirongwa chekudzivirira mheta kuita makumbo chiri kuitwa munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica. Mukuru anoona nezveutano mudunhu reMashonaland and West, Dr. George Kambondo, vanoti vari kushanda pamwe chete neveutano munyika yeZambia kuti vana vose vanenge vachidarika nepamuganhu wenyika mbiri idzi vadonhedzerwe mushonga.
Uye pakuita chirongwa ichi tiri kuchiita takabatana nedzimwe nyika, isu seMash West tirikufamba pamwe chete neZambia, zvokutoti takapeta musangano wekuti tobvumirana kuti vana vese vanenge vachikrosa kana kuti vachiuya muno muZimbabwe vandiana kudonhedzerwa mushonga uyu zvakare.
Zviratidzo zvekuti mwana abatwa nechirwere ichi zvinosanganisira kupindwa nechando, kuneta, kurutsa, kuoma kana kurwadziwa mutsipa uye kurwadziwa maoko nemakumbo. Nyika yakapedzisira kuita chirwere chemheta makumbo mugore ra1998 uye ikanza ina chirwere ichi zvachose mugore ra2005 nebazi guru reWorld Health Organization. Chirongwa chechipiri chekudzivirira chirwere chemheta makumbo chichaitwa kubva musi wa1 kusvika musi wa4 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Naurirano dzekutanga dzekuedza kupedza hondo muEthiopia pakati pehurumende nevakaipandukira kubva kudunhu reTigray dzakatanga nezuro muSouth Africa. Hondo iyi yauraisa vanhu vakawanda ikasiya mamiriyoni nemamiriyoni vanhu vave muupoteri, uye vamwe vanhu vakatarisana nenzara inotyisa. Naurirano idzi dziri kutarisirwa kupetwa musi wa30 mukupera kwemwedzi uno. Rimwe sangano rinorwira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumizwe kuvhota zviri munyika dzazvigere reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko arinoti ari kutaurwa nedzimwe nhengo dzebato reZANUPF nevamwe ekukurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumizwe chete kuvhota kana zvirango zvinonzi nebato reZANUPF zvakatemerwa nyika zvabviswa. Mutauriri wesangano iri vapadmo kufa vanoti nhengo dzeZANUPF dzakaita sava Patrick Chinamasa ndevamwe vari kutaura mashoko aya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinotenda vaJonga Kandemiri kuti panguva yekutsanangura zviri mugwaro redu ratakanyorera kumapepa nawo rinoenderana nezvediaspora vote. Takakadzika tichinzwa vaGutu Obet vachitizvo kuti isu tiwane mukana wekuvhota masanction akatemerwa varipo nemaorganization ari muZimbabwe atange abviswa. Izvi zvinokahadza nokuti hatizive kuti isusu sezvizvarwa zveZimbabwe tapinda papi pakubatanidzirwa pamasanction iwayo.
Asika havakufa, iwe veZANUPF vari kuti zvirango zviri kukanganisa upfumi hwenyika zvauraya raramo yevanhu. Imiwo hamusi kuzviona here izvozvo?
Ndingapemenzaniso kuti mari kana yaramba kukwana mumba, baba voenda pa next door kunokwereta, vonyimwa mari pa next door. Vodzoka kumba baba voti ini ndini ndaakudya chikafu chiri pano, kusvika baba vapa next door vati pamari ndokuti imi vana mugozodyawo. Handizivo kuti baba vakadaro mungavaonewo sei. Ndoo muenzaniso wandiri kupa panyaya yemasanction. Masanction isu tatisipo pazvakakambenerwa paakaiswa zvikonzero zvokuti aiswe, atipo ipapo. Isu tiripo pakutsvaga kodzero yedu yekuti tivhote savagutuwo vane kodzero iyoyo yokuvhota.
VeZANUPF vari kuti nenyaya yezvirango havazokwanisa kuenda kunotsvaga rutsigiro kana kukambena munyika idzodzo dzakavatemera zvirango.
Musangano wavo weZANUPF musangano wakakura. Munyika idzodzo dzavari kutaura zhinji dzacho vanotori nemastructure aripo ari kutoshanda. Chinovakonesa kukambena kana vachida kuendako handichioneba nokuti kana zviri zvokunofara aiwa vanoenda masanction panenge pasina asi kana zvazvo kuti tinoda kuvhota izvo votaura masanction izvozvo hazvina kururama.
Awo vangu vari mutauriri wesangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative vaPad Mokufa vari parunare kuPerth, Australia naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Jonga abatawo gweta vaObet Gutu vari kutsigira zviri kutaurwa navachinamasa.
Ndoda kuti vatereri vahwisise kuti nyaya yeDiaspora Vote handisi kuti vana veZimbabwe kana zvizvabwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvisawana kodzero yekuvhota, nekuti kodzero iyi vatori nayo pamusana pokuti zvizvarwa zveZimbabwe kana muchirungu vanotiwo macitizens of Zimbabwe.
Saka muri kuti panyaya iyi vagutu tichiona kuti muri kunongedzwa nyaya yekunzi muri kurambidza vari kunze kuti vasavhota kusvika zvirango zvabviswa?
Nyaya iripo ndeyekuti tinofanirwa kuongorora nokusoropodza zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nezvira inonziwo muchirungu holistic manner, yokuona kuti kana pane masanctions okuti vamwe vanhu vanonzi havakwanisivo kunge vachienda kune nyika dzemavirira nekuda kwokuti vari palist yezvirango, zvinosanganisa vatapi venhau, unoziva vatapi venhau vamwe vatori pamasanctions list vasingafanirwi kuti vafambe vauye kunyika yakaita sekuAmerica ukoko kwauri nokuti vari palist yamasanctions. Kwozovamowo vakuru vehurumende vebato riri kutonga vachiri palist yamasanctions, kusanganisa ivo president pache zvavo His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa vari pasanctions list. Saka tiri kuti zvinofanirwa kunge zviri izvo zvinoenzaniswa kuti kana pasvika nguva yokutsvaga rutsigiro kana muchirungu vanotiwo yekukambena, vose vezvematongerwo enyika vanoda kunge vachifamba kune dzimwe nyika kune zvizvarwa zveZimbabwe vakwanise kuwana mukana yokuendako vachinokambena. Ndo zvandaitaura izvozvo. Saka dai waro zvagadziriswa kuti zvirango izvi zvibiswe, nokuti zvirango izvi pamutemo tinoti zviri illegal, chinonetsa chii kuti idzo nyika dzacho dzakapa zvirango zviri kunzwa kumutemo idzi dzingosimudza kana kubisa zvirango zvose izvi immediately and unconditionally, so that kana zvadaro zvava fair kuvose vanenge vachida kutsvaga rutsigiro, zvonzi Diaspora Vote ngaiitwe.
Gweta vaObet Gutu vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yegakava ramuka rekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanokwanisa kuvhota chete kana zvirango zvinonzi nehurumende zvakatemerwa nyika zvabviswa. Vamwe vanoti nyaya yezvirango iyi hainei nekodzero yekuvhota. Kana mchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shamisai WhatsApp number zvedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Muzinda weAmerica muSouth Africa uri kuyambira kuti une umbowo hwekuti pane vamwe vanopfurikidza mwero vari kuronga kurwisa nzvimbo yeSandton, Johannesburg musi wemugovera kana musi wesvondo. Bato reZANU-PF rotanga Congress yaro nhasi mutungamiri waro uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasina ari kuvakwikwidza pautungamiri. sangano rinoona nezvekuteedzerwa kwemitemo nenyika dzepasi rino reWorld Justice Project rinoti Zimbabwe iri pakati penyika dzepasi rino dzinotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.